Vimbiso yehurumende yekuti vachapa vanhu vanoshanda muboka rezveutano mari dzavo dzemabhonasi dzegore rapfuura dzabudirira. Mushure mekunge nhasi ranga riri zuva remukoro wevashandi vemubato rehurumende. Vese vari kuratidza mufaro kuti mari yavo yebhonasi yauya.
Tichiona kuti panga patopera mwedzi mishano kubva panguva yamaifanira kunge makawana bhonasi irori, mari ichine chiremera here chavanga vakatarisira chebhonasi? Tichiona kuti yazouya kwapera mwedzi mishano.
Iroro idambudziko guru nekuti mukatarisa kuti bhonasi yaifanira kunge yakauya gore rapera. Izvozvi kwatove nemwedzi mishanu tatanga gore mushure mekunge yaifanira kunge yakauya. Pane vamwezve vashandi vehurumende vasati vawana, zvakanzwa kuti vamwe vachawana nemana August. Izvi zvinovhiringa pakuti mari iyi value yayo yaifanira kunge inayo pakushanda kwayo sebhonasi inenge yakushaya chimiro. Saka tinokurudzira hurumende kuti zvichienda mberi zvakangonakawo kuti vanhu vawane bhonasi mugore ravanenge vaishandira.
Manga muine zvimwewo zvinyunyuto nezvichemo zvamaidawo zvigadziriswe nehurumende mazuva amamboramwa mabasa aya, pane zvati zvagadziriswa here?
Ya, ndingati patakanga takaramwa mabasa pakuzodzokera kubasa kwatakaita, pane zvatakanga tabvumirana. Zvatakanga tabvumirana izvozvo hurumende yazadzikisa. Takanga tabvumirana nekuti vakanga vatitauriraiwo kuti vachaunza bhonasi uyezve mari inobhadharwa nachiremba pakushanda kwavanda husiku kana kuti yeon kuallowance vakanga vati ivo vachawedzera ne$72 inova yawedzerwa muhoro wavatambirwa nemachiremba muzuva ranhasi.
Ko, nyaya dzemabasa evana chiremba vanenge vapedza zvidzidzo zviya zvamairwira?
Mabasa akanga vakatipromisa mabasa aripo nekuti vana chiremba vakanga vapedza zvidzidzo zvavo. Vamwe vacho vakatowana mabasa izvozvi kutaura kuno vave kutoshanda kuzvipatara zvekumaruwa kana kumaruzevha. Asi dambudziko riripo nderekuti tichienda mberi hurumende inofanirazve kuti vagadzirise, nekuti kune vamwe vana chiremba vachiri kudzidzira mabasa vanofanira kunge vaine vimbiso yekuti pavanopedza vanowanawo mabasa yekuti vashande muzvipatara zvehurumende vachibatsira